indumimbe anoimba nziyo dzechitendero.
Chimboti tsanangurirai kuti zita rekuti tembe lami makarwana kupi uyezve imirenyira kuberekwa ndere kuti chii?
Azitarangu tembe lami ndingangoti izita randaishandisa rekumba patisina aritero repachitupa. Repachitupa ndere kuti temba tagwirei. Asi nekuti sine mhengo yakati rebei and for vanhu vasingataure shona hakwanisi kukwanisa kuona kuri taura. So ndakaona kuti temba lami rinogona kuita nyore vanhu vasinganzwisise mutauro weshona.
Wakatanga rini nekuita zvekuimba izvi, chii chakaita kuti ufunge kuti aiwa regai ndiimbe uyezve ndiimbe musambo iwoyu wechitendero?
Makore andayo nawo anogona kupfuura kuita 10 asi my first recording was 2011 pandakatanga ndandiringori muimbi aimba muchechi zvake. Asi takazotanga Zimpraise muna 2006 tobva takaita first recording yeZimpraise and then ndichizotanga solo career yangu muna 2011.
Pane vangada kuziya kuti zvinobhadhara here zvekuimba izvi munyika?
Zvino zvekuimba zvinokwanisa kubhadhara but zvinotora nguva yakati rebei. Hazvisi zvinhu zvekuti wangotanga nhasi wobva watotambira nekuti haisi employment. Kutobuilda brand nebusiness nekugadzira maplatforms ekuti zvikwanise kubhadhara. So in time zvinobhadhara but zvinotitore nguva. Saka vanhu vakawanda vanodzoka vofenda vasati vasvika kufinishing line. Saka zvinotitore nguva mushana.
Vamwe vangada kuziva kuti pane zvimwe zvamunoita here neupenyu hwenyu kana kuti munotongoraramira kuimba?
Kuimba ndokwave main thing but chakanakira kuimba ndechekuti kuimba kunounza zvinhu zvakawanda zvakafanana nekuti kana ukwanisa kubuilda brand rako unogona kuita leverage that brand ukwanisa kupindawo into things like advertising. Ndandagara ndiri wamo wangu maadvertising so zviri kutondibatsira nekuti zvinovhura mamwe madoo. Saka takuitawo majingles neparedhiyo matv adverts nezvinhu zvakangosiyana zvakadaro. So kuimba chinhu chekuti chinokupa platform, chinovhura madoo ekuti unokwanisa kuita zvinhu zvakawanda neupenyu nelife as well.
Chimboti senhurirai kamwe kedzimbo dzamunoimba.
Kandichakupai kanonzi Mhanya, kambo kari paalbum rangu runonzi Ministry of Wave and ndokunyanya kukafarira kambo kanoti kanondikurudzira zvikuru. So I hope kachakukurudziraiwo.
Kunotokwira gomo uone mberi kuti uko unotofarira mo panete panete darira ne mwari
I just see another new way.
kana wadanga rwendo buriramberi iwe usanete iwe usashire kure wewe usashuke jure wewe usashire kure wewe usashuke jure iwe iwe ma I still get you.